Vacharani vaturi venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House muHarare nhasi vachamisa vachisarudza musuwa 30 Chikunguru. Hadzisi kuzoenderera mberi kana zveke isina kugadzirisa zvose zvavari kuda kuti zvigadziriswe pamberi petsarudzo idzi. Vachamisa vati vatoumba chikwata chinosanganisira muzvinafundo Wolfman Ncube, vatendai Biti, vaJacob Ngarivhume pamwe navaAgripa Mutambara. Icho chichaenda kunosangana nevatungamiriri vesangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSADC pamwe nesangano renyika dzose dziri muAfrica reAfrican Union nechinangwa chekuti masangano aya apindire mukugadziriswa gakava ravainaro neZEC. Vachamisa vati havasi kuzobvuma kuti ZEC ienderere mberi nekufambisa sarudzo dzemusuwa 30 Chikunguru kana isiri kuda kugadzirisa nhona dzavo.
Hakuna sarudzo dzatati dzichaitwa munyika muno kana tichataurirana. Dzingava dzinonzi sarudzo nevamwe vanhu asi hakudzisi sarudzo. Kwatiri hakuna sarudzo dzingaitwa pasina ballot paper nokuwirirana pariri, nokuti tisuka vari kugara munyaya yacho. Haugoni kugera munhu asipo, munhu haagerwe asipo. Apa hatigoni kuita kukundwa nembwa zvokuti chero yakafa hatidyanani. Isu vanhu tinodyananiranei? Ngatiwiriranei, zvanhu zvazvinogezani. Tobatana pamwe chete toenda mberi. Election inoitwa musi wa 30 July, but tokuti kana zeki yaratidza kuti zvairemera zvakona ngangamura kwachida. Toenda kakusagaza vatete, toenda kakuehiyo kuna vatete. Vatete tibatsirei, pamba banetsa moto waramba kubuda. Toda kuti muri kure asi hei umwe ari kugara akafuratira, saka toita sei? Toshukudzira moto sei? Tibatsirei. Woita balo.
Vaenderera mberi vachisarudzo dzikafambiswa zvisina kunaka. Hurumende ichazovepo mushure mesarudzo idzi. Inenge iri hurumende isina kukodzera kutungamira nyika.
Zvatataura zvinhu zvavanofanira kuchenura tisati tatenda kusarudzo. Tigadzirise, hatizombotauri zvimwe tisati tapedza. Zvinhu ngazvinake. Toda kuti vagadzire, vageze maoko, itsvaira musha, shonga nyika, nyika ive nemufaro, nyika ive nerugare, tirohwe nembovha yemufaro. Vanhu vogamuchira zvitsva, toziva kuti taane shanduko inobatika munharaunda dzedu kwatinogara, kunana amai, kunana baba, kumahovheto nemunhu wese.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu musangano reHuman Rights Watch vadhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti veSADC neAU vapindire nekukasika. Vachiti kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo kunogona kukonzera kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyika.
Hongu ndizvozvo, nekuti musangano weSADC ndo une zvakatarwa zvekunzi sarudzo dzinoitwa sei kunhengo dzese dzemuSADC. Tinoona anonzi maSADC Principles and Guidelines on the Conduct of Democratic Elections, kureva kuti iko zvinhu ndo zvinofanira kuitwa kuti SADC ngairave ichiongorora ichigadzirisa tichienda, kwete kuzomirira kuti Gakava ringe rakora. Vanhu vava kuti haiziyiwe. Iko zvino ndonguva chaiyo inofanira kuti zvigadziriswe. Kana paine zvichemo pamusoro peZimbabwe Electoral Commission ZEC, kana kuti zvichemo zvenyaya dzemaballot paper, voters roll nezvimwe, ngazvigadziriswe. Mutungamiri weSADC parizvino, mukuru weSouth Africa Cyril Ramaphosa, ngavakurumidze kupindira zvigadziriswe, kuitira kuti tive nesarudzo dzinogamuchirwa nevana veZimbabwe, zvakarewo nevavakidzani nepasi rose.
MDC Alliance inoti iri kuda kuti kudhindwa kuri kuitwa mapepa ekuvhotera kumiswe izvozvi, sezvo isi mapepa aya ari kudhindwa zvisina kuwirirana kwevose vari kukwidza musarudzo. Vachamisa vanotiwo vari kuda kupiwa gwaro revavhoti neZEC rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota.
Taita bope neZEC yekuti ZEC iri kuridza pito ine kwayakarerekera, haisi kuva refri, haisi kuva inofana kunge ichimira painofana kumira kuti isava nekwayakarerekera. Ine mutemo wekuti wabuda mumbamani, kana abuda pamizano pfepfu iri kurerekera. Takaona zvavakaita zvakawanda zvinosanganisira nyaya yemaballot, takaona zvavakaita zvinosanganisira nyaya yevoters roll. Zviri pamutemo kuti anofana kunge achiita zviri pamutemo ndinhingi nenyaya yezvekuvhota. Vanhu ngavaratidzwe mapikicha avo, hazvina kana mhaka kuti mapikicha anga achibuda pavoters roll. Izvozvo vari kuzviramba, zviri kutadza kuwirirana ipapo. Asizve tinoziva kuti kune vamwe vakafa varipo, vakaona vakanga vane makore 147 vari pavoters roll. Vakabvepi? Munhu iyeye akamuka kuita kubva kuchikoko akauya kuenda pavoters roll. Hatisi kuwirirana nenyaya yeballot kuti riri kupirindwa kupi, nani, rigosvika futi kuvanhu richibva kupi, sekizi yacho yakamira sei, haridiwidiwe here, harikanganiswi here kana kukangwa kangwa kuti chero tinovhota paya takungoperekedza yakamwa kare. takungo sairira yakadiba kare izvozvo izvino zvatisingadi toda election yekuti awina okorokotezwa neanenge abatsira omwe kuwina muchato kuperekedzana anochata hapingachati tose achata iye tomupa zvipo kwete kuti vaperekedze vopuwa zvipo ndopatikupokana
saka taishanyaretandakubatai hatina kukwanisa kutaura nasachigaro wezek amai Priscilla Chigumba kuti rwedivi ravo pane zvatarwa navachamisa sezvo vanga vachiti vari mumusangano patavabata parunhare asi mukuru anoona nezvesarudzo muzek vautoilet laigwana vakaudza studio 7 nemuvhuro kuti mapato ezvematongerwo enyika anofanira kumira kupindura mafambisirwo anoitwa basa nekomisheni yavo vachiti zvose zvavari kuita zviri pamurau mumashoko avakaburitsa nechipiri amai Chigumba vakatiwo zviri kutaurwa nemdc alliance zvekuti kune vanhu vazhinji vakanyorisa kuvhota munzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa kero imwe chete ndezvomugodzi matsuro ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi.